ku Boulder kunoku takaswera like semazwa esiyasi kuma 22 takaona ma messages aiuya pama computer noti tukushanda kumba tese saka yakangotanga ingorinya yekuti pane munhu anepfuti ari mu parking lot page one storage storage chiri 1 kilometer from kubva pa university saka taangofunga kuti pamwe inyaya yekuti munhu anga angori nepfuti muhomwe yabatwa saka takangodzima ma notices aya tumbokanganwa asi munhu uyu akatanga manje akabva apfuura munhu mu parking lot achibva apinda muchitoro so ndopatakatanga kunzwa pa news kuti kune munhu ari muchitoro ane pfuti saka zvinhu zvekuti taingo ignore because tushanda kubasa tushanda kumba tasinatsa kuteedza kuti chii chiri kuitika and my news media anga asina information yekuti chii chiri kuitika mustory imo
zvino sekuona kwamaita imimi vanhu vari kuzvitora sei vanhu vemiguta renyu reBoulder iri vari kuzvitora sei
ichi chiitiko chikuru pa 50 years hapana zvati zvaitika zvakadaro muBoulder muColorado hongu kwakamboitwa naColumbine kuma 1999 asi izvi muBoulder City zvasa zvamboonika kwemakore makumi mashanu iwai saka vanhu vanga vasina kuzvijaira kuti zvinoitika munharaunda yavo chitoro ichi chitoro chinoshandiswa nemastudents maprofessors vanoshanda paBoulder saka vanhu vazhinji vanozivana ende vanosangana ikokoko vachizivana inini pandakauya inini kuBoulder ndaigara pedyo ndaitofamba kuenda unotenga chikafu imomo saka vanoshanda imomo taigara chitaura navo saka taitozivana community yakabatana
chii chinokonzera izvi nai dokta chii chinokonzera zvinhu zvakadani zviri kuramba zvichiitika muamerica izvi
izvi ndiri kuona kuti imimi mukatasawo kubva kwazvakatanga nevanhu vari kuzviita nemazere evanhu vari kuzviita uyu angaine 21 years makumi mairi nerimwe mukatasa akaita futi kuatlanta ndo makore acho iwayaya saka ndiri kuona kuti pane kusagarisikana kwepfungwa kuripo kuri kukonzera kuti ivo vechidiki nevamwe vave nepfungwa dzisina kunyatsokugadzikana and paine a means for that outlet iri violent ine inokonzera kufa kwakawanda ikoko saka ndiri kuona kuti zvinhu zviri kuramba zvichingoungana like zvino wekuatlanda akasvuta vamwe vaiona achiita saka munhu ari mentally disturbed anogona kukurumidza kudi kungofunga kuti ndo zvanofanira kuita kuti ndiwo ndiri munhu anozivikana ende vanhu vaazozivawo kuti ndakaitawo something